Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvedzidzo rayambira zvikoro zviri kukwidza mari yedzidzo kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kunzwisisa kuti pane zvikoro zvikuru zvemaboarding zviri kuwedzera mari zvichiti zvinoda kutenga chikafu sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi vayambira vari kunyatsokwidza kuti vasazochema kana hurumende yovatorera matano. Zvikoro zvakawanda munyika zviri kunyorera vabereki tsamba zvichiwedzera mari zvopa kuti vabereki vacheme-cheme vachiti naivo havasi kuwedzerwa mari kumabasa kwavo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
Pane zvikoro zvakati wedzerei mari zvizhinji zvakawedzera nemhando inoita kuti zvikwanise kupa vana chikafu nezvimwe zvinodiwa pachikoro zvakakwana. Izvozvo hatina kupokana nazvo. Takati isu chikoro kuti chirambe chichiendera mberi chinotoda kuti chive nemari yakakwana. Hazvibatsiri kuti chiti chikoro rambai muchichaja mari yamakanga muchichaja mugore ra2018. Izvozvo zvose zvachinja zvinoita kuti vana vawane chikafu pachikoro. Saka sekretari wedu akatarisa maapplications aiitwa nezvikoro ekuti vakwidze. Ose maapplications ezvikoro zvakaita zvine tarukano uye zvisinganyanyi kuomera vabereki akaita kuti zvikoro zvikwidze nepamusoro pekutoda kuti zvikoro zvirambe fambira mberi zvakanaka. Asi kune vamwe vanozonyanyisa kukwidza kwacho.
Ivavo vanoitwa sei?
Ivavo kana vari mumagovernment schools kana kuti maschools akaita semafaith based, sekretari unopindira achiti aiwa hamungakwidzi zvakadai nekuti hurumende iri kukubatsiraiwo kumaticha nezvimwe zvakadaro. Saka kukwidza kwacho kunofanira kuyereshei. But kune anonzi association ematrust schools.
Ko kune matrust schools zvinenge zvichifamba sei?
Ayo ndiwo maprivate schools. Kazhinji vanenge vakawirira nevabereki. Kazhinji vanogara pasi nevabereki vanoisa vana ikoko. Vowirirana kuti tokwidza kusvika pakati. Saka iyayo kana zvaakuzotaurwa munhau, mumapepa kana generali pasocial media zvinoonekwa kuti zvikoro izvozvo zvinenge zvichinzi zvakwidza zvakanyanya. Asi kazhinji vanenge vane maagreements avo. Uye ministry even though ichipindira vanofanira kutanga kupindira e-competitiveness commission inozofanira kuenda ichiti izvi zvamaita izvi hazvisai chidzikisai kana kuti rivesai zvamanga maita. Saka mutemo wanga uripo kare nemutemo uchazovepo watakagadzira muparamendi unoti iyayo maprivate schools anofanira kucontrolewa necompetitiveness
commission vabereki vanenge vachiona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka vanofanira kuti vaende commission itarisise nyaya dzacho kana zvazorambisisawo ministry zvinopedzisira yapindira kugadzirisa nyaya dzakaita seizvozvo.
Muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti gwara reupfumi riri kutorwa negurukota rezvemari pari zvino harisi kuratidza pundutso. Vachitambara vanoti izvi zvapa kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende zvikuru panyaya yemari yemaRTGS dollars yairi kushandisa. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu zvekare weStudio 7 abata Dr. Chitambara.
Profesa Mtuli pawakapinda mugovernment vakauya neAusterity for Prosperity vachiedza kuti vanga vachiita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana munyika yatingati macroeconomic stability, asi zvatiri kuona stability iyayo haisati yadzikamidzi. Infact tiri kuona instability yakanyanyisisa pakuti zvinhu zvinoramba zvichikwira, zvinhu zvinoramba zvichiti netsei, hazvisati zvazvinhu hazvi kugadzikana. I think setarisiro yanga iina Minister of Finance Professor Mtuli. Makaonawo zvakare hapana chanyanya kushanduka in terms of mabatirwo anga achingoita mari. Muri kuona nyaya dzemoney supply growth, even International Monetary Fund yakatotaura kuti money supply growth yemuZimbabwe iri kunyanya kukurisisa zvisiri sustainable, nekuti kana growth yemari iri kukwira but economy iri kushrinka, zvindo zvimwe zvinenge zvichikonzeresa inflation. Makaona on average per month kubva muna January money supply growth yedu yanga ichikwira neabout 80%, but economy yedu svondera kupera iro taka kwakaparirwa pre-2020 pre-budget strategy paper irotaura kuti economy yedu ichadonha gore rino by -6.5%. Saka izvozvo zvinoita kuti pave nepressure yekuti zvinhu zvirambe zvichikwira. Saka in terms of machanges anga akatarisirwa haasati aitika anogona kuita kuti zvinhu zvinge zvichifamba negwara rakatisiya nezvarari kufamba naro pane nguva.
Asi izvi hazvinganzi here upfumi hausi kunyatsokwira nenyaya yekuti munyika mune nzara?
Ichokwadi ichocho, tiri mugore renzara and agriculture yedu ine kusafamba kwakanaka kwezvinhu maagriculture kunoafekta ikonomi yese. Saka think idambudziko iroro riripo raita kuti zvinhu zvinyanye kubva zvaderera. Butwo chimwe chiri kuitika nyaya dzeconfidence, maona kuchinjwa kwaita mapolicies munguva shoma pupi pupi ichangopfuura. Within the last 6 months taexperienza machanges akawandisisa aita kuti vanhu vasagadzikane. There's a lot of policy inconsistency, a lot of policy instability. Saka izvozvo zvaafekto zvakare confidence nekuunzwa kwaitwa Zimbabwe dollar. Zvinhu zvisati zvatigadzikane kwakaita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka.
Asi ivo vamutuli vanenge vari kutika gore rinouya vari kutarisira kuti zvinhu zvinogona kunge zvaanani zvekuti upfumi hwenyika hunenge huchiti kwirei.
Tandarisiro iyoyo, but tandarisiro iyoyo iri kudependa nekuti tinenge tawana mvura yakakwana yakanaka here. So far ma weather forecast ari kutaura kuti tinogona kuwana below normal to normal rainfall. Saka takakwanisa kuwana normal rainfall zvinoita kuti agriculture inge ichisimudzirwa, uye zvinogona kuita kuti kukariba mvura itizare zvoita kuti electricity generation yedu iimprove. But angori maassumptions aripo, hatisati tane chokwadi chekuti tinowana mvura yakamira sei. But takasakwanisa kuwana mvura yakanaka, then economy yedu inogona kuderera zvakare irogo rinouya.
Dr. Prosper Chitambara vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja pamwe chete negurukota rezvemari vamutumi Ncube vari muAmerica kumisangano inoitwa gore negore neInternational Monetary Fund pamwe chete neWorld Bank. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous musanganyauye weStudio 7 uyo atanga nekuvabvunza zvaanotarisira kubva mumusangano iyi.
Ah, siona ziwa Zimbabwe member ye IMF and also member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs anonga now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting are going to attend and also those are the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet other financial institutions. Like says Zimbabwe, so to attend other side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika pari zvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebonds. Pane urongwa here kuti zvichasanduka pamamiriro akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika.
Handizvo tinodaro vachitora chimane bond. Ndafota vachimanga nyaya yemaprice anonga ari high. Saka handizvo kuti mubvunza kuti ndokuti chii kuti une chimane bond. Haisi bond which is the issue. Therefore, Chibumusha Chiripo Chichinji, which need to attend to my prices are longer high. And therefore, we need to stabilize the exchange rate, which is a deal, is a cause of my price increases.
Vamavar Kuchema Chema Chiti Ivo, a Daima Zukira in Miku American dollar, Kanoti Maria Kunze, Eco American Uti, Inenge no Bata Uremu, Shaka Mirase Paneyo.
Sanata Uta is in Yayo, Chipo Chiripo Yayo, which is what my price aid to stabilize. Stability of my price is not for good thing at foreign currency. I think I am my US dollars in a good thing in Nagi. As good as to forget in a production. Zimbabwe is not productivity. We do not import a Tokawan as Guru, Kusangan Seras, Nosangan, Gorosi, wheat, to import a Mafuta, Kunjisa, Ubisanao, import a Mukaga. It's not of Sakas to Hoshayo in Fogurapa, Nebuink as a production. So a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence in Niger. So whether you are using US dollar, Zimbabwe dollar, can I go to any currency in the world, I see Nyayashu. Nyayashu agenda would need to work hard as a country. And the main entrepreneurs to produce goods and services. If you are importing, how can you make your currency strong? It means that you need more foreign currency. So Chukwa Nisho Kutizo, we just need to ensure that we manage our protection levels and we manage our confidence levels. Those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe.
Tiripanya yoyo ya mataura yekuti panodiwa kuti paive ne confidence. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi sa governor kuti muone kuti izvi zviri kuitika.
Confidence in Zimbabwe is far wide and ndo zvakawanda. Chekutanga tofoka kuti nanzi unit of purpose. Forgotten social cohesion. It's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe. Kuti zvifambike zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti ma Zimbabweans takasanganisa pamwe chete, teta ma entrepreneurs zvakanaka tose, and at the same time tichiita kuti tite minimize I can just say a little bit of less bad news in Zimbabwe is very important. With whatever time when you read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized.
Governor of the Reserve Bank of Zimbabwe, John Manguja, vari parunare muWashington DC na Marvelous Mhlanga Nyahuye. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. NewZimbabwe.com inoti bato re MDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa raende satsamba zvechimbi chimbi kudarire pamusoro redzimosva richiti rinoda kuti mapurisa mazhinji vari kungomira mira mberi kwemahofisi avo vabviswepo. Mudaily News mune nyaya inoti vashandi vatatu vereserve bank of Zimbabwe vanogona kusungwa mushure mokutadza kwavo kumira mberi kwekomiti yeparamende kwavakange vasheedzwa. Munewsday mune nyaya pamusoro pemagweta ari kukurudzira Chief Justice Luke Malava kuti vabvise mutemo unoti mutungamiriri wenyika haaendeswe kumatare edzimhosva kana achinge apomerwa mhosva. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Chimenzo pano pa SA pano baba vari kuti povo nani government organization vanongonyora chete nhau yekuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikiswa waiye vasinganyori kuti mota dzamapurisa dziri kuita sei dziri kupiswa mapurisa ari kurohwa iwo kana vari mapurisa kana kuti vachiza basa rechipurisa munhu akaresista arrest pane itwa inonzi maximum force ko vanhu vaprotesta murunyararo vapondwa vakuwadzwa vaurayiwa vaisaka maximum force kuti zvoonekwe zvisvike zvoonekwe kunzi yasirias nechinhu chedu zvino ndafara kunzi vavabiti vachitotaurawo kuti kwamahomed musa kune posta rakatonyorwa kunzi prize inogona kutongochinja anytime usati wasvika uri patiri vakomana anachamisa anabiti tiri mumashure menyu tiripo ndokusaka takakuisai pamuri muri kuona kuti munangagwana kutaura kuti munongoukura muchingoukura tichiita sei tichingotonga tichingotonga kutosekwa kwatinenge tichiitwa vakomana chiitaiyo plani b plani b kana kutotora security yoyo yaanenge achidada nayo because munangagwa nemukadzi vake haangambogoni kuti kundaisitese chinhu chingachiibvechi you can promise that security iyoyo zvamungazovaitira kana chinhu chike chabvechi handi munonzi muri maloya makadzidza handidzeka kudzidza kwamakaita apa tiripo vakomana tiri mumashure menyu tinokuteerai tiri mumashure menyu tinokusapotai vakomana ka zvinhu zvichasvika panguva isingazoiti musangotaura chete kana kungoukura zvonotaura namunangagwa zvazvicha take action vakomana take action nguva ichiripo hapachaidi zvinhu zvechikristu kana zvechidzimai apa pakutodiwawo purani yakasimba manje kuti chinhu chiite sei chibve nyika yaenderere mberi chinhu chachingambobvi nehumainini uhwu vakomana ka ndatenda zvangu
mangwanani yakanaka Studio 7 vana mukoma wande ndaanchingoda ngotaurawo panyaya yezviri kuitika muzimbabwe tatambura vedu wei ini ndiri mumozambique ndiri mubheira nyaya iri kuitika muzimbabwe haisisiri nyaya kwayo dai mudhara abuda asiya chigaro munangagwa ngaasiye chigaro nokuti hazvichabatsiri zviri kuitika izvi
rugare rugare vabati vestudio 7 ndokumbirisawo avo babawo vanonzi vamugwada eneneka ndashaya kuti vanhu vezano havazvioni kuti ndo vari kuuraya nyika havazvioni vamugwadika taurayiwo semakazvara mukazviti batei bichana moitawo semakaberekaka kana denga munowana rakavhurika kune kwamuchazoenda ndatenda hangu apa
maswera ere mbasudo 7 apo maswera ere ndongotora nyaya yekuti munonga munobita uri panyaya yemavhoisi rekodha mavhoisi unokwanisa kuisa kana 4 or 5 basi kumbopinda aaaei apasoshanda chizanu zano era kuziya kana iri nguva inonga iri kute shoma munokwanisa kutoita kana 1 hour chaicha simba rekuteerera tinaro kana kusvika muzi 45 minutes chai chero hatimbonei tiba kuteerera because vanotaura anhu apa tinotozwawo kuti anhu pane ane mono unonga uri nani nani ozoita uyoyo unozi pupai togara piuyo avazi tagwiri wezanupiefu amba vataura nyaya yekuti hanzi vanhu vanorwira kudzira vanhu vari kunyepa tititi vari kutaura zvekuti hanzi mapurisa vati vati nda akukanganisai murume makambotaurirwa he nyaya yekuzi mazanupiefu nga asati taure baba muzanupiefunguva yekutaura babhause ivo anotaura kuzbc vaanonga achinyatsa kusimbisana pachizanuzanu asati ambozwa munhu emdc achitaura zvinhu zvake zvaanonga azvinaziri anongobudisa panonga pangaurosvika zvisvika kwete zvinhu se saka akomana nezanupief natogwiretwa ngaataure kuzbc neheraudi nezvimwe kwete panapa nana mtubi nana yesi mazani ifungaza tawe ba kuza azizu kutawa ndatenda angu jelibu pambe yini kubata
kwa mkwana nakanaka studio 7 muka seiva shamara studio 7 ne vose wa tebele studio 7 nje mufunzo wopa mfuro pe na wenetika u Zimbabwe nuwa hizo kujinzi kana kukanzu kuno fone wa kushitavu kwa maelanezu nje ushitika u Zimbabwe wakafana nane kunzi mapurisa kangaka kumba maofisi MDC kana kukanzu kuno fone wa varumu rumende kana tuvarumu vanu tunga mira mapurisa zimwenu zengu wanuko na kuwa kujinzi fone zao zanga zisinga daviru jikon zero ne zisinga daviru kura kute vani kwa jizi zao tu varipita uore varipita sunu sina kunaka dosa kwa zisinga daviru mafone hawa uye imwenya eno nzi vani wano zunzi vani sungwa papira nguwa vani wakavura ya vani mapurisa ni masoji vani wakavura ya vani vani zopuwa nguwa ya kunzi wano zunga kurenu uya aisi na wewe ya kuti wawane mukana kuti zawa nuzunzi wano sunga kurenu uya kutazi zinonzi kusunga muno zinoda kuti utanga wambeta zokuchera muno kuti unge muno arikuita zvemaini vanotadza nekungosungwa izvi topane mubvunzo wangu chete ivo
nini ndizine gogo akangozvimirira vasingadi havo kutaura zita ravo kuti ndiani asi nyaya yavamunangagwa iyi yatinetsa iyi vamunangagwa vatotota adza kutonga nyika iyi ngavangopawo vamwe iko zvino tinorwara hatigoni kana kuenda kunorapwa kuchipatara asi ivo vakagwara vanobuda muno munyika nokuti muno munyika hamuna mushonga hamuna madoctors isisu vacho vavari kuti vanhu vakativhotera havasisinei nesuyo vachitaura zvokuti takavavhotera hatina mumbovavhotera isi nokuti vari kutidzungaidza baba vari kungorarama ivo nemhuri yavo isu tiri kufa izvozvizvi tiri kubudiswa muzvipatara tichinofira kudzimba nokuda kwokuti ivo havana kana hanya nesu ngavasiye baba ava ngavachitongosiya zvavo
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakwikwidzi gumi nevaviri veDemocratic Party vari kutsvaga rutsigiro rwekupiwa mukana wekuzokwikwidza kuva mutungamiriri wenyika gore rinouya. Vachangopedza kuita gakava kana kuti debate mudunhu reOhio. Parunare tina Dr. Chipotendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vange vakatarisa debate iri. Mangwanani Dr. Dendere.
Mangwanani mwamukasei.
Kazvadizi maonei manzwei padebate raitwa iri
ndoona kunge nyaya yezveutano yehealthcare yadzoka iri front and center tanga takatarisira kuti kuda vachitaura zveukraine neimpeachment zvakanyanyisa asi paimpeachment vachinji vari kubvumirana kuti vanoda kuona impeachment ichiitika kunze kwamai Tulsi Gabbard ndovega vanga vachiti kuda impeachment inogona kusava yakanyanyisa kufadza maamericans ose asi taona kuti mademocrats mazhinji ari kubvumirana nezveimpeachment havana kunyanyisa kurwisana navaBiden panyaya yezvemwanakomana wavo anonzi akapiwa choko muhomwe nevekuukraine iyoyo nyaya inenge isina kunyanyisa kudzikadzika kumademocrats asi nhau yezvehealthcare yaratidza kuti vese vari kuda kuti pave ne provision yekuti vanhu vese vawane kurapwa kuzere munyika yese asi vari pane kakusawirirana pakuti zvinofanira kubhadharwa sei vamwe vari kuti vaSanders navaWarren vanofanira kubuda pachena kuti vanhu veruzhinji maticha manesi nevamwe vakadaro daro ndo vachazenge vachibhadhara mari yakawanda kana zvichinge zvaitika zveUniversal Healthcare.
Zvimwe zvavataridza kunge vanowirirana zvakaita sezvipi?
Vataridza kuwirirana panhau dzemabasa. Vese vari kupromisa kuti kuchazenge kuchiuya mabasa akawanda. Asi vamwe vari kutiona uye kuti kwava nemichina yakawanda wanda yaakuita mabasa aimboitwa nevanhu inogona kuzonetsa. Asi vari kubvumirana kuti vaya vane mari dzakawanda vari kumabhiriyoni vanofanira kuti vaabvisewo mari zhinji pamataxis. Sezvakaita ana Amazon nana Facebook nana Apple vanga vachiti vanofanira kubvisa chikamu chakati kuhurumende.
Kana makatarisa zvamanzwa nezvamaona, meseji yavo imeseji yasvika kuvanhu here?
Ndinoona sekunge vanga vachimhanya mberi, havana kunyanyisa kuchinja. Mai Elizabeth Warren vaBernie Sanders navaJoe Biden ndivo vanyanyisa kuwana airtime zhinji. Ndiri kuona kunge meseji yavo inongoapila kune vaya vanga vachivafarira, but handione sekunge debate iri ravahwinisa vanhu vatsva. Patwitter nepamwe pasocial media vanhu vanga vachitaura kuti mudebate iri vanhu vari interested nezviri kuitika kumidwest, but hazvina kurakidza kuti pane chido chekuti mavhotsi evanhu vatema nevamwe vemakanda matema vange vachiincludwa mupolitics. Saka handione kunge vawana vanhu vatsva, asi kuti vanhu vachangodzokera vane vaya vanga vachivafarira kubvira nakubvira.
Munoona sekuti pane abuda akamira mberi kwavamwe kupfuura vamwe here?
Ndinoona sekunge ivavo Mai Elizabeth Warren navaJoe Biden navaBernie Sanders ndo vari mberi. Handione sekunge vamwe vazhinji avanga vakangoti zii. Meya Pete vanhu vanga vachiti kuda vanogona kuenda mberi, but handione sekunge vazviratidza padebate rana.
Dr. Dendere, tinotenda zvikuru nemashoko amatibatsira nawo.
Aiwa, tinotenda imini kurama muchitipa mabasa.
Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vanga vachitipa zvavaona nezvavanzwa padebate raitwa reDemocratic Party kuOhio. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitumbi makumi maviri nemisere yezvizvarwa zvekukinya zvakafa mutsaona yeEthiopian Airlines zvakaendeswa kumusha kuKenya nezuro. Ndege yeEthiopian Airlines yakadonha paJohn Addis Ababa muna Kurume ikauraya vanhu vese vakange varimo vanoita zana nemakumi mashanu nevanomwe. Kinya yakarasikirwa nezvizvarwa zvayo makumi matatu nevaviri mutsaona iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hafu yevana vose muAfrica havana kunyoreswa panguva yekuzvarwa kwavo uye havana mapepa ekuzvarwa kwavo. Izvi zvinokonzera kuti vasawana batiro muzvinhu zvizhinji zvinosanganisa zveutano nezvedzidzo.
Mulengeana titiendela kusangalala chapi osati titidenyana chiko ipapa chamunoroera na ipapa
amuna kunezana tikazi changa hapa
chinja impaka esingo ekurwisa na ii
tiliambe tikitaka preja chopasi ya nasepaka
sasa sara ipake mkuwe kupara ya chondio sakanga ibake iwe tija ipura kwa maitange sayi sakanga ibake
ngai bake kambo kanona kitazikuru kanobva kuna Freeman achibatsirwa na Macheso. Sezvo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
So we